Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikunguru 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anozivisa nezvekuwanikwa kwenhengo yezano PF yekuchimanimani vaNicholas Madzianike avainzi vakapambwa nenhengo dzebato reCCC. Mapurisa muBulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato rezapu kufora migwagwa yemuguta iri dzichirangarira vaJoshua Nkomo nezvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vazivisa kuti nhengo yebato rinopikisa reMDCT vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Indwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa eZimbabwe Republic Police azivisa nhasi kuti nhengo yebato rezano PF uye varisa chigaro vechidiki mudunhu rebumba kuchimanimani vaNicholas Madzianike avo vanga vasingazivikanwe kuti varipi wawanikwa uye vari kubvunzurudzwa nezvekutsakatika kwavo. Mapurisa akasunga nhengo nhatu dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzinoti vachengeta naye musudu, vahakata musudu pamwe navaAaron Chizemo vachifungidzirwa kuti vane chekuita nekutsakatika kwavaMadzianike. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Ichokwadi kuti Nicholas Madzianike wawanikwa nhasi mangwanani kuManicaland. Tichitaura kudai mapurisa vachiri kufereseta kuti zvakafamba sei, chii chakaitika. Tichapa mashoko akazara nepamusoro pekuwanikwa kwavo kufamba kwenguva. Sekutaura vatakamboita pakutanga kuti isusu tiri kuongorora nyaya yekuti yakambafamba sei, tichazopa mashoko akazara. Ndozvatichaita ipapa, tapedza kutaura navo tinzwe kuti zvakafamba sei.
Ko, varume vanonzi vanga vakambochengetedzwa namapurisa vachibatsira kuferefetwa vati varegerwa here sezvo vaMadzianike vawanikwa?
Tichataura zvese mangwana patee takuziva kuti zvakafamba sei. Kuona kuti pane zviri kutaurwa izvi tingati zvakaitika chaizvo ndezvipi, ndosati tiri kuti isusu tichapa mashoko akazara muchinguvana chinotevera.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vari parunare neStudio 7. Tabatawo mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDeputy Panganai avanoti kunyange hazvo vaMadzianike vawanikwa nhengo dzavo dzichiri mumaoko emapurisa.
Zvinofadza kuti tizivise momo yeZimbabwe kuti nhengo yebato rezanu PF yanga ichipomerwa kuti yakanyangaikwa nenhengo dzedu dzeCitizens Coalition for Change dzekuChimanimani East. Yawanikwa, kwete kuti yawanikwa kuburikidzwa nekutsvagwa kwayakaitwa, asi yadzoka kwayanga yakaenda. Tinozwa kuti anga akaenda kuMozambique kwaakafamba netsoka. Munoziva kune vari muno muZimbabwe vanozviziva kuti Chimanimani kwakaita kubhodha neMozambique, kuri munyanyanyanya kwavanogara ivo. Saka akafamba netsoka kuenda kuMozambique kunoita zvaakanga achipambira ikoko, ndokubva adzoka nhasi. Saka kwatiri haana kuwanikwa munhu adzoka kwaanga akaenda.
Nhengo dzenyu dzanga dziri mumaoko emapurisa dzaburitswa here muusungwa, tichiona kuti mapurisa atozivisa kuti vaMadzianike vadzoka?
Mapurisa havana kunge vakasungira nhengo dzedu kutsvaga vaMadzianike sekutaura kwatinoita. Mapurisa vari muno munyika medu vanosunga vanhu kuti vaferefete mhosva. havaferezete mhosva yavo sunga munhu. Saka nanhasi vatiri muusungwa. Chinhu chinotirwadza sekutaura kwatakamboita neduro kwatakaenda kumhepo kuti dai vamadhiyanike vawanikwa kuitira kuti vanhu vedu vasunungurwe. Asi zviri pachena kuti vanhu vedu vari kungosungwa kuti vambunyikidzwe.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reManicaland vaDeputy Panganai vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Taedza kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi, asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati vanga vasati vanzwa nezvekuwanikwa kwavamadziyanike. Zvichakadaro, mapurisa anoti asiwo akakonzera mhirizhonga inonzi yakaitika nezuro pakusarudzwa kweutungamiri hwevadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe, weUniversity of Zimbabwe Student Representative Council. Gwaro kuvatori venhau raburitswa nemapurisa rinoti mapurisa akazongodaidzwa kunodzimura mhirizhonga yaanoti yakakonzerwa nekunonoka kuburitswa kwezvakanga zvabuda musarudzo. Hatina kukwanisa kubata vadzidzi kuti tinzwe zvakatora nzvimbo. Tinotarisira kuti tichaita navo hurukuro mangwana. Mapurisa Mubulawayo anonzi arambidza nhengo dzebato rezapu kufora mumigwagwa yemubulawayo achinzi mapurisa apa zvikonzero zvekuti dzanga dzakapfeka nhumbi dzeruvara rweyero. Nhengo dzezapu dzanga dzichida kufora kucherechedza vaimbove mutungamiri webato iri mushakabvu vaJoshua Nkomo avakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa emubulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vazivisa nhasi kuti mutevedzeri wasachigaro weMDCT uye vakambove mumwe wemakurukota ezvemukati menyika munguva yehurumende yemubatanidzwa vaJaus Mutsekwa avakashaya svondo rino vachavigwa nehurumende. Mumashoko avo vaMunangagwa vati vaMutsekwa munhu akabatsira nyika nenzira dzakasiyana-siyana mune zvematongerwo enyika kunyange hazvo vakanga vari nhengo yaipikisa. Mukuziya nezvedanho ratorwa nehurumende iri, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya kuti tinzwewo maonero avo.
Mupenyu tinoziva kuti hapana chakaipa kana mhuri chibatsirana kuviga vamwe. Asi maonero angu ndofunga kuti maonero atinoita isusu mapoka anopikisana. Isusu tinoona CCC neMDCT. Saka MDCT yagara yakungoonekwa ine ushamwari nezvanupenyu. Mafungira angu ndokuti zviri kuitwa nekuti EMDCT deno yanga iri CCC hazaigona kuziva. Saka handifunge kuti mwoyo wakanaka uko kungoita kungoitira kuti vamwangogwadziwa kuti hurumende iri kutsigira MDCT. Handifunge kuti vari kuita nekuti vane chido.
Asi kana tikarangarira vangwenya takaonawo kuti vatsvangirai vakavigwa zvakare nehurumende, pane chashanduka here kana chasiyana?
Hatingati pane chashandikwa nokuti vatsvangirai vakanga vari muhurumende, yanga iri hurumende yemubatanidzwa unity GNU. Saka semunhu akanga ari chipande chehurumende hapana chakaipa. Apa inini mafungira ndongoona kuti vari kungoitana kuti MDCT inonzi ibato rinopikisa asi richiwirirana nehurumende. Handifunge kuti vanga zviita kana ari munhu weCCC, harusi rudo.
VaMutsekwa vakanga variwo muhurumende yemubatanidzwa vari rimwe remakurukota ezvemukati menyika, vasiyana papi navatsvangirai?
Musiyano wacho ndokuti iko zvino havasisiri bato rinopikisa MDCT. Vangange vane makurukota muhurumende, asi tingangoti chimiro chavo sebato rinopikisa chakabviswa nekushanda kwavaitwa nezanupf. Nekuti kushanda nezanupf munin'ina zvakasiyana nekushanda muhurumende. Saka maonero ari kuita vanhu vari kuona sekuti MDCT yakaita kumedzwa nezanupf. Saka zvavaita izvi vanga vachandawo vari muhurumende yemubatanidzwa, asi ndo makore mazhinji akadari. Iko zvino kwanguva kungoratidza nautu kushotesana.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare muHarare neStudio 7. Mukuru wesangano rinotambira ropa rinopiwa pachena munyika reNational Blood Service Zimbabwe, Muzvare Lucy Marowa, vanoti vanofara zvikuru nekuramba kuri kuita veruzhinji vachipa ropa. Kudura reropa iro vanoti pari zvino ranga rangosara neropa rine huwandu hunokwana mazuva maviri chete munyika yose. Mutori wedu Nauloida Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura neStudio 7 nhasi pachitiko chekucherechedza zuva rekugoverwa kweropa kwaitwa nhasi muguta reMutare pachikoro cheMutare Boys High, Muzvare Marowa vanoti vanonzwa mufaro nekuwanda kwange kwakaita vana vechikoro vazvipira kupa ropa. Muzvare Marowa vanoti vadzidzi ndivo vane chikamu chikuru pavanhu vanopa ropa munyika nekubhanga reropa.
Nasi tiri kufara tiri paMutare Boys High, isuve National Blood Service Zimbabwe, pa tiri kucherechedza zuva rinonzi World Blood Donor Day, ratingadai takapemberera musi wa14 June. Zvisinei, tine vana vanodarika churu vabva kuzvikoro zvakasiyana siyana vasangana pano vaine donzvo rekupa ropa. Tinotarisira kuti tichawana ropa rinodarika mazana mashanu 500 units nepazuva ranhasi. Asi zvakadaro tinoda kutenda mhuri yeZimbabwe nekuramba vachititsigira. Takatarisa blood bank redu, tingangoti ropa ririmo izvozvo rinokwana mazuva maviri chete, asi pane ratichawana nhasi rinotisumudzira zvakanyanyisa kuti blood bank redu rikwane mazuva anokwanisa kuita matatu nechidimbu. Saka tichiri kushanda zvakanyanya kuti blood bank redu ritisimukei risvike pamazuva mashanu anoita kuti titi taakumbotifemei sebazi rinomiririra kutorwa nekucheneswa kwe.
Muzvare Marowa vanoti vanoshanda pamwe chete nesangano rehutano ripasi rose reWorld Health Organization muzvirongwa zvavo zvose uye nemamwe mabandiko ehurumende mukuona kuti mabasa avo afambira mberi. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano reNBSZ Vanik Muparutsa vanoti munguva yapfuura vainetseka mukuwana vanopa ropa nekuda kwezvisungo zvairambidza kufamba-famba nekuda kwedenda reCOVID-19 izvo zvaiita kuti vange vaine ropa shoma mubhanga ravo reropa.
Munguva yeCOVID takanga tine dambudziko rekuti mablood donors edu anofamba sei kuye kumacenters COVID. However, marestrictions are relaxed, so our blood donors are able to come to celebrate with us, this day. Saka tirikufara zvikuru nekuya kwaita vanhu zora nhasi kuzowanisu kupemberera kunaka kwakaita mablood donors. Ndoa tiri kutondera zvakanyanyisa vari kuita sei vanotibatsira kunza blood muzvipatara kuti zvinge zviine ropa rakakwana. Nyaya yekuti matsaona emugwagwa, nyaya yekuti vanamai vanoitwa maoperations ipapo tiri kufara nekuti at least blood bank redu nekubuda kwaita vanhu zora nhasi. Zvikuru tichitenda vana vechikoro vakatitenderedza vauya, iye zvine zvitina vakawanda chaizvo vari kutoda kuti vadonate blood zora nhasi.
Vimbai Dengu mwanasikana wechikoro uyu apawo ropa nhasi. Vimbai anoti anonzwa kufara nguva dzose paanopa ropa nekuti anenge achiziva kuti ari kubatsira vamwe.
Ndinopa ropa ndizofara because ndenge ndichibatsira vamwe vanenge vachitambudzika, vanenge vaita accident, vanenge waluza blood mumwiri mavo. So the way vaonoenda kuchipatara vanoona ropa rekuti vawanisodini vakwanise kuwedzera rimwe ropa mumwiri.
Mumwe apa ropa nhasi paMutare Boys High School ndiJoeline Mandikate. Joeline anokurudzira vamwe vechidiki kuti vasununguke kuita izvi sezvo zvisingarwadzi zvachose uye zvichibatsira vakawanda.
Nofara kupa ropa nekuti ndini ndichibatsirawo vamwe vanenge varasikirwa neropa kuburikidza netsaona. Ndinokurudzirawo vechidiki vezera rangu kuti vange vachipa ropa uye hazvirwadzi kupa ropa. Unonga uchibatsirawo vamwe vanenge vachitambudzika uneku muzvipatara.
Mufundisi weAnglican Church Reverend Abbo Waziwei vanowawo mupiwe ropa pachavo vanotiwo kupa ropa kuzvipira kwakanyanya kunototendwa nanyadenga kunyangwe kuchiitwa hako pachena.
Vanotiseka kuti hama blood donor ungabvira kufira bhanzi nekokora. These statements are said nevanhu handiti, but we close our ears and we continue donating. Why? Because we love our neighbor, we love those people which are benefit from our blood. Vamwe vanogona kutaura kuti haiwa hari satanism, haungatori ropa rumwe munhu uchisirwa mako iwewe. Let them say whatever they want to say, but us as people who love our brothers and sisters will continue donating blood. But that is the love
And that is the command that Jesus is giving to us. Love, sacrifice something for the love of your friend. And if I'm aware of the Kadakus or Teresa, my family is great, my community, Tinewamu, people who have benefited from blood transfusion. And that is the love that we are talking about. God has got a reward for us. At the end of the day.
Sachigaro committee anoparopa vapasimonya kureba vakurudzira vechidiki kuramba vachibatsira nekuparopa vasina zvanotarisira kuwana kubva mukuita uku sezvo zvichibatsira nyika pachiitiko chanhasi pange paine vanyarikani vakasiyana siyana kusanganisira mumiriri wenharaunda iyi Mutasa South vaMishek Mugadza vakuru vechiuto maJerry vadzidzisi vakuru vezvikoro vanamukoti nevashandi vemapazi hurumende yakasiyana siyana. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Iye zvino tomboenda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo icho chamunombopiwa naMavelous Mushanganya uye asi nhasi ndini ndiri kukupai chirongwa ichi ndine hurukuro yandaita namuzvare Francisca Mandeya vari kuno naVoot kuCanada.
Ndakabva Zimbabwe 2014. Ndofunga ndopa bakuti nditangire nyaya ndiri kugara kuCanada territory inonzi Nunavut after Canada kuchando chaiko chaiko north of the north. Ndakazvarirwa kuweza muna 1970 ndiri mwanasikana wechitatu mumba medu. Saka zita rangu randakapuwa namai wangu rinonzi Ndaisiwe asi hapana pamunoriona nekuti rakarambidzwa kunyoreswa. Rangariri zita rakati rine chirevo kuna mai vangu. Vakanga vatadza kuita mwana mukomana saka vaishungurudzika nekushungurudzwa kuti vari kutadza kubara mwanakomana achazoenderera mberi nenhatsa. Saka ndo zvavakangondudzwa. Sese mwanasikana akazvarwa zvakare munguva yehondo tichiona mashure aiitwa nemasoja achirova vabereki vangu naizvese nababa vachivaendesa kujeri. Ndakangokura ndiri mwana wekuti ndaingobvunza ko izvi zviri kuitikire chii, izvi kuitikire chii, kana kurwadziwa nehasha futi. Saka unotozozviziya wakura nekuti paunenge uri mudiki pamwe pacho zvimwe zvacho zvinenge zvisina chirevo unongosinganyatsogona kuzvibatanidza kuti ko zvinhu zviri kuitika so, zviri kuitika sei. Asi ndinoona sekuti kuti ndini ani kunobvira pandakabarwa.
Tinonzwawo zvakare kuti muri Gwenyambira. Mungatiudza kuti zvakatanga sei izvo?
Izvi zvakatanga sekuseka nekuti ndakangotengawo mbira muna 2007 ndofunga. Ndakatenga mbira nhatu, mbira dzira dzimwe nyunganyunga nenjari. Ndikati ndoda kungodzivisa hangu pai mumba nekuti ndosarira mbira, ndosarira chioneso, ndosarira mbuya chimweshe. Ndakamboridza mbira, ndakambodzibata ndiri mwana mudiki ndichidziteerera. Ndakakura ndichidzinzwa kumusha kwedu kwandakakura kuedza nanasekuru Chikanya nana ya ndovairidza. Saka ini ndakangotenga ndisi ndikuisamba ndingotongera kuti mbira dzine chekuita neni. Asi vana ndobva vadzitora ndobva vatanga kutodziridza zvokuti ndakashama kuti kunongosumudza mbira wongoridza zvaita sei. Kati handakaona vamwe vachiridza mwana wangu wekutanga nomalanga ndiye akadaro. Wechipiri zanele ndobvatora mbira paenda naye kuchikoro ndobva anotanga kurima akutogona zvepamberi. Saka paakanga akugona kudai ndobvatati mwana anenge anoita arenda ndikatidii timuendese kune vanoridza kana choniso. Zvikanzi mwana tarenda anaro chimusiya yaridza mupote muchienda naye kubhukafe. Saka mwana akaridza but anga asingaimba aingoridza mbira chete but ndaingombonotambawo zvezvo kuti handisiziya zvandirikuita. Vana vairidza chaizvo chaizvo zvavaidzidzwa nachichamuzarazi econvent. Saka ndomatangira andakangoita. Asi pane chinenge chinodaidza nekuti mbira ndaidzinzwa musoro wangu ndoshama kuti shii chiri kurira. Ndainzwa imwe saundi yekuti ndaiti iyi inodiwa nasekuru vangu but ndasingazivi kuti sekuru vacho ndiyani. Ndo zvimwe zvakaitika kuswandii. Saka ndingangoti ndo ngano yangu yembira kuti zvakatanga sei.
Saka mune nziyo dzamati matsikisa here dzembira kana kuti munongoimba chete?
Ndakatsikisa nevana haipapo mbira dzacho ndidzo kungoti taingoitawo zvaibuda ipapo titorino album yatakatsikisa inonzi Kwasunama kana kuti Brewing Storm ine zvimbo 12 inotowanikawo paSpotify nepaAmazon nekumwe kunotengeswa kunana TikTok unogona kutotora ipapo zvimbo zvedu uchiitawo zviriita nevamwe tinayo iyoyo. Dzimwe dzacho ndaida kutsikisa ndiri kunoko asi projekti yakazoperera panzira yashayirwa mari yekuti tichipedzise. Ndaida kutsikisa mbira dzangu, ndaida kutsikisa imwe yesuicide yandaida kubatsira vanhu vanenge vachida kuzvisungirira nekuti ndoziva inini kuti ndakambosvika ipapo. Yesuicide ine ini yandaa ndichida kutsikisa futi yandakasanganisa chimutauro chekuno kwandinogara chinonzi Inuktitut Nation chinonzi Atatafu.
Totarisawo zvamuri kuita mukusimudzira vanga vechidiki kana vamwe vamugere nawo munyaya dzemimhanzi idzodzi. Mune zvamuri kuita here munyaya dzekubatsira vanenge vachida kudzidziswa zvembira?
Ndinofarira kuti kana paina anoda kudzidzira ndinogona kungotiwo zvishoma zvandinoziva ndovadzidzisa. Pari zvino ndingati ndine mwana watete akuridza mbira pamusana pangu. Ndine wandinoti futi mwana wangu Shamwari yemwana watete, iyeye akafirwa akatora mbira akaiita mushonga wake unomurarisa asati arara. Asi munhu aisambotendera nezvembira izvi.
Tinotenda muzvari Francisca Mandeya. Iye zvino tokupai chirongwa Our Lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro navaSolomon Socks Chikovero vanove nhengo yebato reMDCT. VaChikovero vakasungwa muna zvita 2020 vachipomerwa mhosva yavakambosungirwa muna 2002 yekuve nechekuita nekuurayiwa kwavaAlikane Manjengwa. VaChikovero vakapedza mwedzi gumi neminomwe vari muhusungwa vakazobuda musi wa27 Chivabvu gore rino. Ngatinzwei zvakatora nzvimbo.
Zvakaitika ndizvokuti mugore ra2020 musure memamwe maconsultations akanga aitika pakati pangu nehurumende yezimbabwe kubudikidza naambasada wezimbabwe kusouth africa, tichinge tataurirana kuti no zvaunofanira kuita unofanira kuuya kumusha. Wauya kumusha moonesana nemapurisa, maonesana nyaya yenyu yogadziriswa pasina zvokusungana, nekuti mukuru wedu akataura kuti let bygones be bygones and the Second Republic iwanga one problem ne First Republic. So after some time ndakazouya kumusha. Ndauya kumusha chakaitika ndechekuti ndisati ndaenda kunoonana nemapurisa panga pane tight schedule, ndakangoti sezvo kune extraordinary congress rekutika kumusha, rega ndibva ndaenda ndongonobata midra. But takazotanga kusvika ndakasvika iri weekend, takatanga kusvika Sunday yanga iri extraordinary congress, ndichiti the following day ndozoenda kunoona mapurisa. Ndakabva ndachisungwa ndiri paextraordinary congress ipapo. Asi ndichisungwa ndiva kunge ndakasungirwa nefresh charge. Vakandisunga vachiti tiri kukusunga newarrant of arrest yenyaya yem2002 yamunozoya ndakambosungirwa. Ndikasungurudzwa zvikuru, ndikatotswa zvikuru kuna Natinamhura nekuna Goromonzuku. Ndobva vandisunga ndobva vandoendesa kukoti after a day. Ndasvika kukoti ndipanasvika ndobva ndati vari mandated in custody kunove kwandakazogara for 17 months green prison kusvika ndazobuda mwedzi wapera paserapo musi wa27 May.
Saka tingati here hurukuro yamakaita nemumiriri weZimbabwe kusouth africa yakakutengesai?
Ipapo handingazive kuti yakanditengesa kuti haina, nekuti pandakaita hurukuro naambasada vanga vari ambasada. Pandakazopinda munyika vanga vasisira ambasada, vanga vatonei mubakuzohedha wemwe department. Saka kuti nditi yakanditengesa kana kuti akasara achiita ambasada wekusouth africa anga asingazviziva kuti ivo havana kuzvinzwawo here kuti munhu uyauya wandakaita hurukuro naye kusouth africa azouya munyika asungwa. Izvo zvandizozivi kuti ndingati yakanditengesa, but you never know. But zvinoanirana taatichiita nemunhu iye tanga tisinganzwanani zvokuti tingasvike pakuti tingaitira nematraps akadero. But munongoziva politics hanzi hakuna mapermanent enemies, hakuna mapermanent friends, kune mapermanent interest. Saka maybe we must underline the word interest ipapo.
Kwa mapurisa haka ziwa sehe kutimanga mapinda munyika. Tikiona kuti makasungwa muchango bva kusvika.
Iye mkuru, yue law and order. Akataura ye kuti isusu atisi maprofita, atisi wafendeli, atirote, uye atisi nyanga. Saka atina mbofendeli kuti wangauri apa nungu wa zagati. Ndo saka wana atisi makutambu zikari kuti tukutuaka kwa kawanda tawea straight pa wangu wa uri. Tatatora atizwa utishika hapa kuti munu wa muri kuda uye ara apa. Saka kurewa kuti zaidu zira kuti inya yaka bamuka atimedu, inya yaka bamu. Vanhu vandoto ziva vane maheadlines adoto ziva zvese zvichingodudzira kuti inhau dzezvevatongerwo yenyika inhau dzavanotiwo pachirungu reinfencing of position inhau dzekuti vanhu vanenge vachingofila othreatened kuti uyu munhu zvaauya pachinhu ichi pamwe zvinhu zvedu zvinogona kuvhiringidzika.
Kuoma vemuusungwa maichengetwa sei, maibatwa sei?
Tiri mukati mujere, jere, maneroza kima jere muno, amike mastandards kuti kuronzi vasungwa vanogara zviri maererano nekodzero dzevanhu. Pane mutemo international law inonzi Mandela Declaration. Mandela Declaration inoti iyo nyika inoonekwa kuti vanhu vari munyika mayo vakasununguka kana kuti vane kodzero dzavo zvichibudikidza nezvinenge zvichiitika mukati memajere. Kureva kuti mukati memajere is the thermometer, is the barometer inomezha kuti munyika makamira sei. Saka nemadzivere edu maprizenzi edu haana haamiti haasviki pamastandards iwayo. Saka kushungurudzika kwandataka tichiita mujere kwakusiri kwangu ndega, kwanga kuri kwokushungurudzika kwomunhu wese. Asi ivo pachezvavo vanga vachitichengetedza. Handingati vanga vakanditageta kuti iwewe because uri munhu akati takukuita zvakati, unlike in 2002 pandakasvika ndichinoiswa musolitary confinement.
Manga makateerera kuna vaSolomon Socks Chikovero vanoe nhengo yeNational Executive yebato reMDCT. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Munhau dzemitambo, chikwata cheFC Platinum chatora utungamiri hwegungano recast Olaga Premier Soccer League. Musi mumwe chete maSebulls eZimbabwe ari mumafaro. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FC Platinum yave pamusoro petafura yecast Olaga Premier Soccer League mushure mekurova Chicken in 3-0 nasi Maskati. Zvibodzwa zviviri kubva kuna Walter Msona nechimwe chete kubva kuna Nomo Chinyerere zvapa FC Platinum kukunda mumutambo wakakosha uyu. Chikwata chanomen mapeza ichi chasvetuka Chicken In nemapoints maviri kusvika pamapoints makumi mana, Chicken In ichiramba iri pamapoints makumi matatu nemasere. Chicken In ndiyo yaitungamira makwikwi aya nemapoints gumi nemasere. FC Platinum ine mapoints gumi nemanomwe mitambo yesvondo rino isati yapinda munhandare. Murairidzi weFC Platinum Nomen Mapeza anoti kwapera makore maviri kusina mitambo vanokwanisa kutora mukombe uyu zvekare.
Munhu wese mupenyu anoda zvakanaka, asati tese tinokwanisa kuzozviwana kupera kwemwaka. Saka todongotarisira kuti Mwari achatungamirira zviri kugofambira zvakanaka munono mwaka.
Mapeza anoti pari zvino vanofanira kuramba vachitamba zvakasimba kuti vatore mukombe uyu sezvavakaita makore matatu apfuura. Asi Capes United yapedza kungorohwa-rohwa kwayo nhasi apo yarova Harare City 2-1 yave pachinano chegumi nerimwe chete. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Herentals 1 Black Rhinos 1, ZPC Kariba 0 Yada 1. Zvichakadaro chikwata cheZimbabwe chemutambo werugby chemaSebulls chatarisana nemutambo neNamibia iyo inogara.
Tinotenda Kariati, tichitendawo kuti apiwa ruremekedzo rwekuve munyori wezvemitambo yenhabvu. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mina nditungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kwezakusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 2 kuNtulikazi 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Banabo abantu esifotsheni, banabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi. Ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020.
Usetholakele osakhulayo webandla lezanu PF obekuthiwa uthunjwe ngabe-CCC eChimanimane.
Sicale sacela emapholiseni ilungele lokuba sibe lapho. Basibizele emahofisini abo, salungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ukuthi zithi ngase siqalise ukusuka ngale, babuya ke basibe simisa.
Amapholisa kobulawayo avimbe umkhosi wokukhumbula umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo obuqoqwe ngabalwa impi yenkululeko bekuviyo leZipra. Umongameli Mnangagwa uthi uhulumende uzahlawula indleko zomngcwabo wesiphathamandla se-MDCT umnumzana Giles Mutsekwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa anti usetholakele umgcini sihlalo wabasakhulayo bezanu PF ebumba emangweni weChimanimane umnumzana Nicholas Mazianike, yena obekuthiwa uthunjwe ngabasekeli bebandla leCitizens Coalition for Change. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi basabuzisisa uMazianike ukuthi ubengaphi andubana bazise uZulu ngokugcweleyo kusasa. Abasekeli beTriple C abathathu ababotshwe phezu kwesehlakalo lesi balokhe bevalelwe. Abezanu PF bathi uMazianike uthunjwe ngabeTriple C mhlaka 19 kunyanga edluleyo, bephindisela ukuthunjwa lokubulawa komunye wabo uMo Blessing Ali. Kodwa isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza uthi iqiniso yikuthi uMazianike ubesendaweni zakhe.
Indaba zokuthumba abantu lezi ihlala yenza yezanu PF. Nxa izanu ifuna ukuthi ilihlasele, baqala ngokuligcona beliqambela amanga belithi lingabantu ababi, lingabantu abayizigilamkhuba, lingabantu ababulalayo. So khonokho abazama ukuthi bekwenze, bazama ukuthi bengcolise ukwenzela ukuthi nxa sebeyenza inhlala yenza yabo kube sokuthiwa hhayi kumele izanu PF kumele vele iphindisele ngoba i-CCC yiphathi yezigangi. Yikho abazama ukuthi bekwenze. Ngesikhiwa sikubiza sithi yi-plausible rational ukuthi nxa sebehlasela bona, ngoba balabo abantu esifotsheni, balabo abantu abakuma-CIO abasebenza lowo msebenzi, ababevele bethumba abantu ngo-2019-2020, kathe singani kumile kodwa kukhona ngale sikubonile eChitungwisa. So bazama ukuthi begcone i-CCC, betshele umhlaba ukuthi iphathi le yiphathi yezigangi. Nxa abantu bengagxileka bekwanisa ukuthi bebamba abantu, bevala abantu amehlo, abantu bese bekholwa kulawa manga, uzabona udlakela oluyabakhona. Yikho abakwenza izaphu. So lokho kwenzakale eManyikaland, hayi kukhona abakuzamayo.
Yebo, kukazwakali kuhle ukuthi umlisa lo kahle kahle ubengaphi. Kodwa abezanu PF Chirodza bebesithi yini elimthumbileyo lizama ukuphindisela udaba lukamo Blessing Ali?
Ngamanga aluhlaza Joko, nga singakhangela futhi emuva zathola ukuthi izanu PF kuyakuzama khonapha kobulawayo, yathi kulelunga kulamalunga achaywe ngapi endaweni yenjube lobhemula kungamanga nanzelela ukuthi nangale ku eChitungwiza bathi ngabantu bethu kodwa baqale babopha obani ojob sikhala ubona abantu abahlala endaweni lapho okuthole khona isidumbu kabazange benjani bebotshe so kuhle kube sobala ukuthi izanu PF izama ukuthi isole iCCC yenza ukuthi iCCC isolwe ngabantu yenza ukuthi iCCC ibe libanda elibonakala lingcolile emehlweni abantu yikho abakuzamayo ukwenzela ukuthi nxa sebesenza inhlala yenza yabo udlakela kube yinto eyamukelayo eyamukelwa ngabantu abaningi lamazwe abangaphandle bese besithi trust we are protecting state security ukuthi sigcine umthetho weZimbabwe ukanti ke bona vele benza khona ukhana bakujayele ukubulala abantu belizwe lethu.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli se-TRCC kobulawayo. Obona ngokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Tafadzwa Mugwadi utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngalolu daba ngoba ubengakezwa ngokutholakala kuka Nicholas Madziyani ke. Amapolisa kobulawayo namuhla avimbe uhlelo lokufola esitaladeni obeluqoqwe ngamalunga eZebra ekhumbula owayengumholi wawo uJoshua Mqabuko Nkomo ngesizathu sokuthi abantu laba bebeqoke izikipa ezilithanga. Lumbala uluphawu njalo lweTRCC kubika obathabile Masuku.
Amalunga eZebra abuthene esithombeni sikaNkomo enzikini yedolobho kodwa amapholisa aphange atheleka engasadlanga nkotshana avimba lolu hlelo. Isikhulumeli seZebra yona eyayilibutho lezaphu umnumzana Buster Willie Magwizi uthi bayakusola kakhulu okwenziwe ngamapholisa.
Siqale sacela emapholiseni ilungelo lokuba sibe lapha basibizele emahofisini abo bayalungiselelwa kanye nokonke lezincwadi. Kodwa ke namhlanje okusimangalisileyo ekuseni lokhu ukuthi vithi kungase siqashe ukusuka ngale babuya ke basibe simisa sokuqethaniswa labamhlanganiso ezigqoka i-t-shirt zeyelo. Ngingakwazi ukuthi khona ukugqoka umbala olithanga kulicala na.
Amazwi kaMagwizi agcizelelwe ngunobhala jikelele weZebra umnumzana Petros Sibanda.
Ngemva kweminyaka engaba yi-23 akulalutho senzakala nje wokunanza yena umdala wethu. Kodwa besibona kumaphephandaba ukuthi umdala wethu uChibo Chitedza uRamatsatsi wayenza lokhu lalokhu ngesikhathi sempi yenkululeko. Saqoqa nje njengamaZebra ukuthi asikeni silucommander in chief wethu. Sasesilungisa ukuthi sizobuthana ke namhlanje.
Umnumzana Patron Keta Kuchwe Kaya ilunga leZebra uthi ubezihlonipha umkhokheli wakhe ngendlela efaneleyo.
Ilizwe lelibona likhululekile bangaze beye bakhuluma bathini ngoba lo wasebenza kakhulu. Ube ngukhomanda wethu omkhulu isikhathi eside kakhulu. So ngaleso ngaleyo nto enjalo le nto wasenzela yona kazange abe lisihwaba futhi.
Unkomo wabhubha mhlaka 1 Ntulikazi ngomnyaka ka-1999 okwazwisa abantu abaningi usizi ngenxa yobukhokheli bakhe obabubambanisa abantu engakhethi mhlobo. UZulu weZimbabwe ubambene emkhumbula izolo. Elinye njalo ilunga leZebra unkosikazi Disang Nare uthi ilanga leli bebelilindele.
All of a sudden sekuyi amapholisa sebeseluthi khona senza into yakhe emthethweni ngoba sikhanyele senza i-demonstration plus isibhoke izikipa ze-TRCC. But bona bayakwazi ukuthi vele from the word go ikhala ebe ikhala yezaphu ikhala yeZebra.
Akula muntu obotshiweyo embuthanini wanamhla. Imizamo yokuxhumana lamapholisa mayelana ngokuvimba umsebenzi lo yehlule ngoba beqondise imibuzo yonke kusikhulumeli sabo ebesingabambi ucingo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzaphathisa ngemali yokubhadalela umngcwabo kaMnumzana Jairus Motsekwa yena obe ngumsekeli kamgcinisihlalo webandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Kumbiko awethu lenamuhla umnangakwa ududuze umdeni kamtsekwa esithi labo kuhulumende lakuzanu PF bakhala ndawonye lawo. Wengeze wathi ilizwe lilahlekelwe lilunga lebandla eliphikisayo ebeliziphethe kuhle njalo liqakathekisa ukusebenzelana lokuphumelela kwelizwe. Umutsekwa waba ngomunye wabaphathi ntambo ababephethe ugatsha lwendaba zasekhaya ngesikhathi sikahulumende wenkazatho owabunjwa yiZANU PF leMDC ngo-2009. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwemvelo olwe Environmental Management Agency solujezise abe-Agricultural Rural Development Authority i-ADA ngokubahlawulisa imali engange-$120,000 phezu kwengozi yokufa kwezifuyo ezinathe amanzi aletshefu aphume eplazini le-ADA esigabeni sezwehamba emaphisa. Kodwa abanye bathi incane kakhulu limali. Kubika intathelizindaba yethu u-Albert Ncube.
Izakhamizi emaphisa esixokelazo zithi zidabukile kulandela ukufelwa zimbuzi ngomvulo uviki edluleyo. Imbuzi ezingamathumi amathathu lambili kanye lenkomo eyodwa zife ngemva kokuba kuvuze itanka lamanzi ebelile mfundiso yohlobo le-uria yagelezela emfuleni lapho kunoda khona izifuyo. Umnumzana Memba Ndlovu eyisakhamusi amaphisa ngomunye wabona lumonakalo usenzakala.
Ngendlela le okwenzakale ngayo bakithi kubuhlungu kakhulu, asikwazi ukuthi abantu bazaphephela ngaphi ngoba vele nxa ufelwe izifuyo ezingaka bakithi uyabufile babe kubulele ingabomo le abayenzileyo nxa sithi siyakhangela.
Unkosazana Thakazelani Ncube yena ulahlekelwe izimbuzi ezisiyagalombili.
Njengezakhamizi sabuthana sakhuluma le-ADA, i-ADA yabuya yakhulumisana kuhle labantu, akuzange kube lohlupho ekukhulunyiswaneni. I-ADA yathembisa ukuba nizabhadala. Wavunyelwana ukuthi i-ADA izabhadala abantu imbuzi ngayinye ngayinye i-R1,000.
Uthi njengezakhamizi bebephatheke kubi ngalolu daba ngoba kungayisiko kwakuqala ukuthi lokho kwenzakale ada.
Ayiqali ukwenzakala mnyaka yonke uma bevuba imithi leyo kuba khona ukufa kwezifuyo kube nokungazwisisani. Ngakho-ke namhlanje sihlangane labo futhi abantu be-ada bezobhadala abantu izimali zabo besiyathenga izifuyo zabo. Balungisile lalapho okade kusenza khona umonakalo, bagebhile igodi lokuthi umuthi lo ma ugeleza ungene khona.
Umnumzana Samson Makurane oyisakhamuzi emafuku ekwanda South uthi izifuyo ezibalisa imbuzi kanye lenkomo zibalulekile ngoba kuyizo eziphilisa izakhamizi emaphandleni.
Ikakhulu abantu bangasebenziyo kumele ukuthi baphile ngezifuyo zona lezi ezinjengenkomo lembuzi.
Umqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokunakekela ezemvelo olwe-Environmental Management Agency EMA esabelweni sezansi emaNdebeleni umnumzana Disen Ndlovu uthi ada bayihlalise imali engange-R120,000 njalo bayixwayisa ukuthi ithatha amanyathelo okuvikela umonakalo ofanayo. Kodwa olwela ukulondolozwa kwemvelo umnumzana Collins Pando Entebbe uthi limali phansi lapho kuqathaniswa lomonakalo obekhona, kungakho kuyadingeka ukuthi abaphazamisi ezemvelo njenge-ADA bajeziswe kabuhlungu ukuze kwenqatshelwe ingozi ezifana lalezi.
Amafaini wona lawa abawayenzisiwayo kumbe sitababhadaliswayo mhlawumbe vele mancane ukuthi akubazwisi buhlungu ukuthi balokho bephinda bephinda. Laba abantu abalahlekelwe izimbuzi zabo sebelahlekelwe inotho yabo ebaphathisa ekuphileni kwabo, kufanele ukuthi amafaini lawa aqiniswe kakhulu kumbe akhwezwe vele abe buhlungu ekubhadaleni kumbe abe nzima ukubhadala ukwenzela ukuthi amakhampani amakhulu ahloniphe ilungile labantu lapho abasebenzela khona.
asenelisanga ukuxoxisana labe ada ngalolu daba. Ele umsakazo we Studio 7 ngisekwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jahalakithi, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana, lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana noma Thamsanqa Ndlovu ohlala eSouth Africa evela eSlovela eZimbabwe.
Into enkulu kakhulu lapha ikuthi sabona thina ukuthi khona ikhulukhulu ngeva kokushona kukabhuti lowana wase Deep Slot uElvis Nyati bazoba lomunye futhi umsindo owaba khona ngasemaplazini. Sabe nomama begijima bebaleka. Isayini njengoba sesiyibonile ukuthi vele sokumoshakele. Thina omama sesizele silabantwana abaningi kakhulu la. Saqoqana singomama sathi into kuthiwa umntwana ongakhaliyo ufela embelekweni. Sathi kusasa bazosigxeka bathi why lingazange lisho yabona. Yikho ke sasesihlala phansi sathi hayi asithumeleni ebandla. Sendulo yasesha yaba khona. Nginawo ama audio awokuthi sile proof yokuthi sayibeka e-embassy. Sazogcina siyibeka kini ngakho Studio 7 ngoba vele ngiyayimamela iStudio 7. Sithese sigoqene singomama sabona ukuthi into libi ngathi into emelelwe umuntu wonke waseZimbabwe olapha eSouth Africa. Nga abantu bafuna ukuya ekhaya. Inkinga ke yasisiba yikuthi abantu kabalamaphepha okuhambisa, iningi labo abalamaphepha. Mina nginalo iphepha, nginawo ama-permit abo lawahluphayo lawa sekhulunywa ngawo. Kanti ke abangena ama-permit babaningi kakhulu basemikhukhwini, imikhukhu yonke engihleli khona lapha eJobeki ngayibala, kule mangolongolo, kule makawusi, kule thiwa yijampasi. Kukhona esamcelayo ukuthi asibhalele ngoba sagcina sisenza ethiwa yi-steering committee esiyabe sikhetha nayo. Besilabanye baseSwaziland, kanti ke oyedwa lo weseSwaziland uhambile uye ekhaya kodwa uyapromise ukuthi singambamba uzasixhumanisa labanye abachileyo laba abasenkingeni efanayo.
Ungasichasisela ukuthi kahle kahle okwehlulayo ukuthi abantu baphindele ekhaya kuyini?
Okufuna ukuthi abantu baphindele ekhaya abasasebenzi, abanye abasakhona ukubhadala amarenti, ukudla sokubiza, and then endaweni abahlezi kizo abanye bahlukumezekile in one way or the other. Futhi angazi ukuthi nxa ngingalinika amanye ama-referrals ngingathini ngawo. Abasakhoni ngitsho lokuthengisa ezitaradeni. Silayo omunye kugrupu yethu we-diaspora fees la izamtshela indaba yakhona. Abantu sebeze be-desperate in such a way that telefuna ukuhambisa abantwana emaphoyiseni. Kuyeza abantu abanye sebengathi bagula ingqondo.
Yona i-embassy yathini?
I-embassy very day sabanika yona udaba lolo. Basitshela ukuthi khona amabhasi amile akhona e-embassy. Into abayifunayo kuphela ukuthi ngibafowadele inamba yabantu abafuna ukuhamba. As soon as ngifowade inamba yabantu abafuna ukuhamba, bazowafowada amabhasi straight away ukuthi azothatha abantu. Fuma sasifoma igroup eyi-1 yagcwala, sasifoma S2 yagcwala, senze S3 yagcwala, S4, 5, manje kade sesine S6. Manje kwangena umuntu lapha egroupini ongathi umuntu lo ngowe yabona amascavenger lawa abaphotha phakathi kuwo Facebook labo Twitter bedinga izinto ezingathi ziyanika imali. Kusukela kungene lowo muntu azange sibe sisathola impendulo from i-embassy.
Abanengi bathi bazafika benzeni ekhaya.
Uyabona indaba oyikhuluma imnandi kakhulu ngoba abantu njengoba nasithethene amanamba kanye bese sibambene ukuthi into sesizifunde la siyofika sizisebenzisa emakhaya. Kade bethi okuza imali lokhu abalakho kungangcono bakubophele basike emakhaya baqale amabhizinisi. Njengoba mina ngize ngisebenza e-dry clean.
Ye, lapha sikhuluma ngabantu abangaki.
Hayi, baningi kakhulu, baningi. Le namba ngeke ngiyi befuna ukuhamba nje ngento e-independent engenazombangazwe engenani ngoba bangathi bazofika bahlukumezeke. Angithi liyabona
abesifazanawo kubaphatha njani lokho?
I-creche ibhadala ngenyanga ngenyanga, isikolo sona ngokwaso sibhadala laso ngenyanga ngenyanga, ngapha ngama-rent, ngapha yikudla ngoba omunye lomunye uhlangana lahlangana lakho lapha khona. Lo uhlangana lokuthi mhlawumbe emsebenzini sokuthiwa kufuneka i-permit nxa enganayo setshela ukuthi sengathi infect ukusetshenziswa kwakhona kungathi sokuyikugqilaza.
Labo abafuna ukuthumela uncedo bengalithola ngapi?
Thina siseJohannesburg. Yeah, so 0737 6262 073. Ngiyayiphinda njalo, ngu 0737 626273. Olo sizo nje ufuna ukungisiza lapha ngangithola khona. Ngiyabonga kakhulu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana noMathamsanqa Ndlovu, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, yena evela esilobela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge uSithandekile. Siye kuhlelo eliphuma lendaba.
Ngali chona njani izulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, lichone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni e-Atuz kumbe i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Themba Kuye Moyo. Sihlaziya udaba lokuthi kuyona le iviki eqala kusasa amatitshala athi azahamba ezikolo kabili nje ngeviki, kuyindlela yokutshengisela ukusola ukuphiwa imali encane kakhulu eholo labo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo Mnumzana Moyo, ngikubingelela.
Ngisakubona Chris Gale. Okwakuqala isinqumo esithethwe i-Athuzi asisikhangelelanga ukuba isinqumo esincane, isinqumo esikhulu, ngoba sizama ukukhangela indlela umnotho osuwe ngayo. Xa umuntu evuka ekuseni enakani ukunatitiye umuntu osebenzayo, lokuyipheka akasafuni ngoba kayela uyokunathisa. Yethi nxa sikhangela impilo kuthiwa ngama-bread and butter issues, intengo ye-fuel, lanxa uhulumende izolo umthuli simuzwe etshela abantu amanga ngokuba bazayehlisa besebenzisa lokhu lalokuyana, i-fuel isidula, ikakhulu e-public transport. Sikhule sikhangela ukuthi idizili yiyo ekade ibiza imali encane, but sibiza imali enkulu. Kumanje abadala abalabantwana abalabantwana kumele babhale izimseki. U-grade 7 isakhamuzi sidinga $30 between now and 29 July. Olevu kudingakala $24 per subject. Imali leyo ungayikhangela kabavumi ukuthi ibhadalwe nge-RTGS kumanje. Bathi imelele ukuyibhadala nge-RTGS uzoyibhadala phakathi la phakathi kwa 22 la lo 29 July. Khona kuyana kuza kutshengisa ukuthi chukuthi bayakwazi ukuthi kusiyafika lesi sikhathi i-RTGS kuyabe sekungama-billion, sekungama-trillion. Kusenziwa kuyini? Zona izinto okumele zenze umuntu nxa sikhuluma ngokuthi asihlaleni, asisebenzeni 2 days, 3 days umuntu ayedinga imali kwenye indawo. U-president uhlale kutsho ukuthi umuntu kangayi ukuyabhikitha kayekwenza imali. Ngasiyakwazi lapho eyenziwa khona imali, Chris. Ngasivuka sonke sisiya lapho kwenziwa khona imali, siyeyenza imali. Pho asikwazi lapho kwenziwa khona imali. Thina sizabe sicelethu kuhulumeni ngayona le indlela, silandela isisekelo sombuso section 65.
Lona udaba lukamasaraure kungani libona ngani ayisilo daba olumele luthethwe emthethwandaba?
Udaba lika Obed Masaraure lumgceke. U-Obed Masaraure nxa kulobufakazi bokuthi wabulala umuntu ngo-2016. Ubufakazi lobu bonke lobu kusukisela 2016, 2017, 2018 kuze kufike u-2022 bebungaphi. Ukubotshwa kuka-Obed Mzukwana ebotshwa sakukhangela sakubona ukuthi ubotshwa ngoba kuyindlela yokuzama ukumisa umzabalazo wethu ebesilawo evike ephelileyo. U-Obed ubotshwa esiyazwika ukuba ukhona. Hambe kulo muntu ongathe lecala elikhulu lokubulala umuntu, ahambe ebesiye ekhothe esiya enkambeni esiya kuthi mina ngikhona. Konke lokhu singakukhangela langendlela okukhulunywa ngayo. Ubufakazi kabukho. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed yi-trade unionist. Ubufakazi obukhona balabo yikuthi u-Obed ulwela amalungelo ezisebenzi. Ubufakazi obukhona balabo ikuthi Obed ulwela ukuba izisebenzi zi $2,540. Yikho kuzambulalisela ejele.
Lo ke bekungumnumzana Themba kuye moyo. Isikhulumeli senhlanganiso yamatitshala afundisa emaphandleni eArthurs. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngevikezayo. Lilani.
Siyabonga Chris, siziphethe ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lo Maskandi usobancane ephethe amasingo akhe amabili. Umhlabeleli ezethula ngokugcweleyo.
Salibonani Dunga, ngiyabonga ukuthi lingemukele emsakazweni. Usobancane nguJosifati wakwaNdebele ePlumtree. Ngizalwe ePlumtree kwaZimnyama. Umculo ngawuqala kudala mpela ngezikhathi zaboma 82-83 ukushaya nje isiginci into elalelwa ngumuntu elaleleka sasesiphazanyiswa kakhulu iziphithiphithi lezane zaba khona. Ngama ke ngasengihlalahlala ngaphinda futhi ngarekhoda ke se ubuya kwamegoli ngakoma 94 ngarekhoda ingoma kamasikanda. Vele ngicula ngisekhaya mina ngiyazishayela lesiginci rekhoda ngisekhaya. So lelana ngarekhoda 94 kwakusasengamakhasethi alizange laphuma kahle. Ngaphinda futhi ngo-98 lakhona kungamakhasethi. So kwazothi-ke manje ngaboma 2013 ngarekhoda elithi Ngibaceba Kuwe, eligoqela ingoma ethi Ngibaceba Kuwe, Sihlupheka Sonke, Ngithule Kanjani. Hhayi, lalo lihambahambile kodwa-ke alizange lifike kakhulu emoyeni, liphelele nje ngapha ebantwini.
Usobancane ucela uxhaso kini balaleli. Nanku uthi sesiside isikhathi esemculweni kodwa amadlalade akhe engamukelwa kuhle, ikakhulu ngenxa yokuthi akadlalwa emsakazweni. Abangathanda ukuthenga umculo wakho bawuthola njani?
Ngiyatholakala kuWhatsApp number ethi 00263 789033870. Ngiyatholakala ke lapho, okanye mawufuna ukungifonela nje ngqo, ngiyatholakala ku 00263 78 511 9073. Yale uyabufona nje ngqo.
Abalandeli ke ubatshiyela wapha amazwi?
Ngiyabathembisa abalandeli ukuthi hayi, ngokungahlangana imali idlala deliphelelayo mhlawumbe liyabelile ngoma eziyishumi bazolithola nje maduze. Hayi, ngiyabathembisa abalandeli impela, ngibathembisa uju uju mpela uju lwey'nyosi, wona wabona iy'nyosi beyitapa. Yikho engibathembisa khona mpela abalandeli ukuthi hayi, abahlale belindile azabuya amadlalade apheleleyo.
Uphuma ke enkundleni usobancane ngale.
Sobancane umnikazi walezi nto abacabanga ukuthi ngezabo khona phansi kwazimnyama ngamadolo ngoba ephucela amasokazi umfule ngophuza mfuza ugqumu phakathi na ngiyisikhupha mthombo mfothi basala bephuza abanesikhathi kuseplamji lapho esibuya khona uthini utshwala benyoni.
Ucula-ke kamnandi lapho usobancane esigqibela uhlelo lwethu. Kwanele yimi untungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.